manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina chivabvu 5/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi ziri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga dzavanoti nhunzvatunzva idzo dziri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi. Vakawanda munyika vochema-chema nekushaya zvekufambisa sezvo ZUPCO yoremerwa nemutoro. Vadzidzisi vakamaka bvunzo vochema-chema nekusabhadharwa mari neZIMSEC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vavhura musangano wevechidiki webato ravo vachiti vechidiki ava vanofanira kuti vabatsire hurumende yavo kutsvaga nhunzvatunzva idzo vati dziri kuvhiringidza upfumi wenyika nekuchinja mari yekunze pamusika mutema. VaMnangagwa ndivo vanga vari munyarikani pamusangano wevechidiki webato ravo uyo uchasarudza vatungamiri. Musangano weYouth League uyu watanga muHarare nhasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa nemakurukota avo vagara vachiti matambudziko atarisana neupfumi akaita sekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu uye kushaya simba kwedhora ari kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati
We are aware that some of our people are working with detractors to bring about regime change through the manipulation of our exchange rate and unjustified price hikes. My government is seized with this matter, and the perpetrators will soon be brought to book. I exhort the youth of our beloved country, Zimbabwe, to be vigilant and help expose all these deviant malcontents and the counter-revolutionaries.
Tinoziva kuti vamwe vedu pane vamwe vedu varikushanda nevavengi kuti vapidigure hurumende nekuvhiringidza musika yemari yekunze pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu zvisina mweyo. Hurumende inoziva zvese izvi uye vese vari kuita izvi vachabatwa. Ndinokumbira vechidiki kuti vatibatsire kubata nhubu idzi.
Asi vakafanira kubata chigaro chemumwe wemutevedzeri wevatungamiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanda nyika mumukano wamamupere.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira zvekuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexport akawandisa kupfuura maimport. In other words, zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Saka tivataurazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodependa neconfidence yevanhu. Munofanira kunge musingarove vanhu, vanhu vachisarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda.
ZANU-PF Youth League yakatoita chisungo chekuti VaMnangagwa vave chete mutungamiri webato reZANU-PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye chisungo ichi chichasimbaradzwa pamusangano wanhasi. Musangano uyu unotarisirwa kuita sarudzo dzevanyori vezvikamu nevatevedzeri vavo pamwe nekusarudzawo mutevedzeri wemunyori wechikamu chevechidiki. Asiwa Munangagwa ndiyo vanodoma munyori wevechidiki uyo anovamirira mupolitbro. Vamunangagwa vati vobato ravo riri kugadzirira vechidiki kuti vatore zvigaro zvekutonga mumusangano nemunyika, vachiti ndosaka vese vechidiki vari kusiya zvigaro muyouth league vave kupiwa zvigaro mucentral committee yebato iri. Vativo vachashaya zvigaro pamusangano wanhasi, vachapiwa zvinzvimbo mucentral committee vasina kukwikwidza kana kuti maex official members. Vativo apo vechidiki vachaita sarudzo dzavo. Havasi kuda vanhu vanobira kana kushandisa mari, vachiti bumbiro remutemo webato rinofanira kuremekedzwa. Vamunangagwa vatiwo apo vakashandisa futi kusunungura Zimbabwe vari vadiki. Vechidiki vemazuva ano vanofanira kushandisa njere nemichina yechizvino zvino kutsvagira ZANU PF rutsigiro pamwe nekuona kuti vanhu vavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vati ZANU PF ichaita kuti vechidiki vabudirire mumabasa avo. Vatendawo masangano evechidiki akaita seZimbabwe Congress of Students Union, Young Women for Economic Development neMen Believed, awo anotsigira bato ravo vachiti vechidiki vanofanira kusiyana nenyaya dzekushandiswa kuratidzira, vachipisa midziyo yevanhu, asi kuti vanofanira kutsvaga mari nekupinda muzvirongwa zvevechidiki izvo vari kupiwa nehurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti voendesa kambani kumatare edzimosva, sezvo vachiti yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remitemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu. Pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti section 66.2. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR anyora tsamba kukambani yeZupco achipa mazuva maviri ekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa kana kuti yoendeswa kumatare dzimhosva, sezvo yave kutyora kodzero dzevanhu dzekufamba dziri mubumbiro remutemo pachikamu chechimakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66. Gweta reZLHR vati nashe chinopfukutwa vanoti hurumende nekambani yeZupco vari kutyora kodzero dzevanhu.
Tanyora tsamba kuZupco nekwa Minister of Local Government, inova ndiyo ministry inoona nezvemaererano epublic transportation muZimbabwe kusanganisira mabhazi eZupco. Tavanyorera takamirira client yedu inonzi Passengers Association of Zimbabwe, vanovari kuti paitika dambudziko rekuti maZupco haasikuwanika, zvinova zviri kudzivisa vanhu kuti vafambe zvakanaka, vari kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti vafambe vaite.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mushandi ari panguva yakaoma nekushaya zvekufambisa.
Uyo haina capacity yokutakura vanhu, yakagara isina capacity kubva kwekutanga. That's why yakambovhara, yakagara isina capacity. Ezviko zvino zvakawanda zvakasiyana-siyana huripo ikoko kumaparacentals unozivikana. Saka haigadziriki kana vanhu vari affected vasina kubvunzwa kuti nezvipi zvinofanira kuitwa.
Kambani yeZupco iri pasi pebazi rezvematunhu, tatadza kubata gurukota racho vaJulai Moyo. Asi vachitaura pakapera musangano wedare remakurukota nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nekutaura nevane mabhazi avo akawanda vari kuti havachadi kushanda neZupco, vazhinji vachiti vari kupiwa mari shoma kana kuti iri kunonoka kuuya. Kushaikwa kwemabhazi kwapa kuti vanhu vapedze nguva yakareba vakaamirira kana kufamba netsoka. Hurumende yakarambidza makombi kufamba ichiti ainge okonzera nyonga-nyonga mumaguta. Ndakamirira Studio 7, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Vadzidzisi vakamaka bvunzo nemasangano anovamirira anoti haasi kufara nekusabhadharwa kwavakaitwa mari dzekumaka bvunzo dzegore rapera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti havasi kufara nekushandiswa mahara kwavanoti kwakaitwa dzimwe nhengo dzesangano ravo vachiti vanyorera bazi rezvodzidzo kuti ripe vadzidzisi ava mari dzavo musi wa14 Chivabvu usati wasvika kana kuti vachatora matanho avasina kuda kutaura pari zvino. Mashoko aya atinirwa nemumwe mudzidzisi wemuchinhoi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzodzingwa basa achi kusvika pari zvino havasati vapiwa mari dzavakashandira uye havana tariro yekuti vachapiwa sezvo pasina ari kutaura nezvenyaya yemari iyi.
Tinotaura isusu kuti mukatarisa the rate of inflation iri muzimbabwe munomuka last year patakaenda unomaka chingwa chaita around $150 uye zvinezvi chingwa chakuita mari yasimurukona mukatarisa kuti even maservices akawanda mafees akakwira so painozoya mari yai inenge isatengi handimurukona.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavakira Zhou vanoti nekuda kwekusavimbika kwehurumende vadzidzisi vanenge vamaka mazamanishoni vanofanirwa kupiwa mari dzavo pavanenge vapedzera kumaka.
Kuisa bhodhi rinoengeja ravarairidzi nezimsek so that vanobhadharwa pavanongopedza basa kana kuti poita agreement in $US.
Mutauri webazi rinoita nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti zimsek Muzvari Niki Dlamini vanobvuma kuti havasati vapa vadzidzisi vakamaka bvunzo mari dzavo asi vanoti kana vadzidzisi vakamaka vaine dambudziko nekunonoka kupiwa mari dzavo vanoziva gwara rekutora kusvitsa zvichemo zvavo.
The markers who are the contract holders with Zimsek are able to approach Zimsek and speak to us. I'm sure they have their channels of communication so that we can then engage at that level.
Avo vakamaka vakawirirana nezinsek vanogona kutaura nesu nenzira iri pamutemo nezvedambudziko ravo.
Vadzidzisi vaimaka bvunzo vaibhadharwa zvichienderana nemapepa avanenge vamaka uye kumaka bepa rimwe chete vaibhadharwa masenzi makumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 93 cents. Vazhinji vavo vakamaka mapepa anodarika $250. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa reIdeas Party for Democracy vaHerbert Chamuka vaudza vatori venhau kuti sarudzo dza2023 dzinofanira kumbomiswa poumbwa hurumende ine mapato ose munyika inogadzirisa nyaya dzezveupfumi kwemakore matatu sarudzo dzisati dzaitwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaHerbert Chamuka vati mapato ese anopikisa munyika anofanira kugara pasi navamunangagwa kuti vagadzirise nyaya iyi.
Saka ndinokurudzira zvikuru kuti dai maoppositions ese taisafungwa pamwe chete timbotaura navamunangagwa kuti aiwa rambai muchimbo wapurezidhendi zvenyu pa3 years idzodzi asi tichishanda nemu isu tutirimowo muhurumende iyoyo kwete zanopiro. Handizivi zita racho inenge ichinzi chii.
Vatiwo hazvibatsiri kuenderera mberi nesarudzo dza2023 pasati pagadzirwa waro wekuti zvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinotambirwa nemunhu wese uyewo kuti mauto haapindire musarudzo idzi.
Nekuti kozvino tichitaura pano vamunangagwa vatitofambisa maprogramu ezanopiyefu izvezvi vatitogadzirisa mastructure ekuti ndiani next election 2023 tofanira kutora nyika again. Nyika yakaita zvayakaita vanashamisa vari kuti votoda kuhwina vanashamuka tikuda kuhwina futi next year chii chatiri kuda kuhwina sei tichimanyira kuhwina kumaelections tisingamanyiri kuhwina kuikonomi.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika pari zvino inhaurirano dzesarudzo chete kwete zvimwe zvese izvi.
Nyika muno nhaurirano dzinofanira kuitwa dzekugadzira sarudzo dziri kuuya, kwete zvehurumende yekubatana asi tokutive nemasarudzo tigadzirire prepare pre-election pact on my election. Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa.
VaChamisa vanoti havana wavari kutaurira naye pari zvino vachiti vakatombopokana nevemachechi apo vakati nyika inofanira kumbomira kuita sarudzo kwemakore manomwe.
Takatopokana nevachechi aiti kunofanira kuva nesabhati ye7 years, kana ngakuve nesarudzo, kana kune sabhati ngakuve nesabhati revhane, ngakuve nesabhati yokurengana, ngakuve nesabhati yokuva vana, vanhu vabatane, vanhu vafambe pamwe chete, nyika yeendemberi
pari zvino. Pane nhaurirano dziri kuitwa nezanu PF nemamwe mapato pasi pehwaro hwakaumbwa navamunangagwa wepolitical actors dialogue. Vachamuka vati nhaurirano idzi hadzina zvadzinobatsira sezvo dzine mapato mashomanana. Citizens Coalitions for Change haina kupinda munhaurirano idzi sezvo ichida kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa namutongi Gava asina divi raakarerekera. Ongororo ichangobva mukiitwa nana Chipangamazano veZimbabwe Democracy Institute inoratidza kuti bato rezanu PF rinogona kukunda musarudzo dza2023 kana mutemo wesarudzo ukasasandurwa uye mauto akaramba achipindira munyaya dzemafambisirwo esarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Dambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa mumadhorobha makuru emunyika rinonzi nevamwe rave kukanganisa magariro evanhu pamwe neupfumi hwenyika sezvo vashandi vave kumanikidzwa kunonoka kusvika kumabasa pamwe nekusvika kudzimba dzavo pakati peusiku. Vanofamba nemabhazi zvikuru muHarare neBulawayo vanonzi vari kuzopedzisira vofamba netsoka sezvo kambani yakapuwa mvumo nehurumende yekutakura veruzhinji yeZupco iri kunzi yakundikana kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCC, vari zvakare miriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya, pamwe nenhengo yeZanu PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti. Jonga atanga nekubvunza vaChikwinya kuti vanoti kudii nedambudziko rekushaikwa kwezvekufambisa.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda mukoma Dziiti kuti tinge tichitaura nevateereri veStudio 7. Chokutanga ndechekuti hurumende yakati taita lockdown nekuda kweCOVID-19 ikati yakuti maprivate players kana kuti vanga vaine makombi avo voga, mabhazi avo voga, vachijoina Zupco. Hurumende ichiitira yakashandisa mukana iwoyo kuti iite sokuti iri kuda kuvandudza safety yavanhu mukufamba, asi idzi dzanga dzichanga chisiri chokwadi. Yanga iri nyaya yokuti hurumende inoisa ruzhowa mumotokari dzose dzokufambisa kuti iyo igokwanisa kunge ichishandisa mukana wemota dzavanhu kuita bhizinesi rehurumende. Izvi hazvigoni kushanda nekuti hurumende yacho haina mari yekuzopa vanhu ivavo. Saka vazhinji vanhu vakabva vabuda muchirongwa ichocho, vanhu vakasara vasina zvokufambisa. Hurumende inobva yataka kuchinyeba manje kuti tatenga mabhazi 50, tatenga mabhazi 100, tatenga mabhazi 500, mabhazi acho haako.
Ndodzoka kwamuri vaChikwinya, regai tinzwe kuna vaDzikiti. VaDzikiti, munoti nedambudziko rezvekufambisa pamwe chete nemashoko ataurwa naHonorable Chikwinya.
Uma Jonga Kandemiri, nyaya iripo panyaya yetransport zvishuwa kunozvibati. Asi tinoona kuti the government program pairi papo it was very genuine and it was ground based on the fact yekuti vanhu vanofanira kuwana service yetransport iri pakubva kuhurumende yavo yavakasarudza kuti inge iripo in 2018 uye iri kutonga aya pazuva ranhasi. Every week yawana mabhazis aipinda muno muZimbabwe from Belarus and from other sources achipinda tichimaona tichidatidzwa achipinda mimigwagwa mumataunds akasiyana-siyana. Ende nhanharasuro wemabhazi wacho acho iwaya ari mumumigwagwa tikumaona iri kumashandisa vanhu. Yes, tazovhura ka economy after COVID. Hatinga expect kuti mabhazi aya akwanise kuita match up ne demand.
Vachikwinya, takanzwa hurumende ichitaura kuti yatora matano ekuti mabhazi anenge amboenda kune mamwe maguta aye paanodzoka obva achibatsira kutakura vanhu kurerutsa ndima. Munoti ine matano iwayo?
Danho iroro harishandi mukomajonga. Zvazvinoreva ndezvekuti bhazi reZupco riri kubva kuBuruwayo riri kusvika muHarare kuma10 kana kuma11 mangwanani anenge oenda masikati. Raakuda kudzokera zvakare kuBuruwayo kuma2 kana kuma3. Transport iri kunetsa pane anozvi mapeak hours kubva na6 makuseni kusvika na8 o'clock makuseni, kubva na4 zvarovira kusvika na6 zvarovira. Ndonguva dzoda kufamba vanhu kuya kumabasa nekudzokera kumabasa. Saka chengo mukazadza mazupko palunch haana zvaanobatsira. Vanhu vanenge vari kumabasa kwavo, vanenge vari kumahofisi kwavo. Saka zvinoreva kuti hurumende iri kubvuma dambudziko asi haisi kukwanisa kupa solution inoenderana nedambudziko.
Vadzikiti, munoti
mashoko arutaurwa navachikwinya vari kutaura zvavo, but vaisingatarisire kuti tazomboita kuti makombi wayo anga achipiswa mugwagwa, even maassociations wacho ari paywayo. It was in my issue of pricing iwayo, maprice controls iwayo in the first place. Saka now we are saying it's better for us as a government to offer the alternative transport kune vanhu. Such that vanhu vanorely on the public mode of transport inenge ichibva muhurumende yavo yavakasarudza kunge ichivatungamirira. Saka pari zvino izvi ishu iri kuzvikwanga iri hatingatotaura nezvayo. Inyaya matage even iri piki awa munhu tinogara zvake hatichiepozi nebata tage jangu enhasi yandakisha mari yangu. Those the biggest core problem iriko kuzvupo as we speak, which needs to be rectified as soon as is possible.
Vachikwinya, imi sebato reCCC zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kugadzisisa matambudziko aya?
Tinokurudzira kuti hurumende ivhure mikano yemabhizimisi sechivimbo chayakaitisa kuti Zimbabwe is open for business. Mukano yemabhizimisi zvinoreva kuti vanhu vane makombi avo, vanhu vane motokari dzavo dzatenderwa neministry of transport ngavabvumidze kutakura vanhu. Iyoyo zvutko yacho kana ine mabhazi ayakatenga ngaiuye ikompite nevanhu.
Vadzikiti, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzisisa matambudziko aya?
Zvandingakurudzira kuti zviitwe ndezvekuti Zupco should set it house in order ndoite kutanga. In the long term it is the duty of government to provide transport to its own people through an efficient cheap public system. Uyezve we encourage unity mukati menyika medu and patriotism nekuziva kuti zvimwe zvikonzero zvatinosangana nazvo nhasi ino zvakafanana nemutransport sector maspares and so on zvavaizwa nemasanctions.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF vari munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mudunhu reDCC3 muHarare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCCC vari zvakare mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya vari parunare kumbizo. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nau dzemitambo, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine mukurumbira wekutamba mutambo weRugby chakamirira nyika yeSouth Africa, Tendai the Beast Mutawarira, uyo ave pamudyandigere pari zvino anoti ari kufara nekuwana basa semunyarikani weUNICEF richampa mukana wekushanda nevanotambura munyika 21. Ngatinzwei hurukuro yaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndiri kufara because basa is very close to my heart. Ndinonyanya kufarawo kushanda nevana vadiki. Saka ne UNICEF, you know, this is something that is just going to be amplified in a big way. And futi ndine foundation yangu inonzi the Beast Foundation, tinoita zvakawanda nevana vadiki. Saka now to be a part of UNICEF, you know, just going to, you know, extend that in a big way and kushanda nevana vese vari paAfrica, which is wonderful.
Muchange muri kushanda munyika dzipi?
Tinenge tichishanda munyika dzakawanda, pane 21 countries in the eastern and southern region. Saka tichienda munyika dzakaita seMadagascar, Mozambique, Zimbabwe, kuKenya. Saka tinenge tichienda kwakawanda.
Vazhinji vanokuziva muchitamba mutambo weRugby, Pamuru kuenda mchino taura neva na varu kumbofunza were nezho mchambo.
Yeah, wanto mbofunza. because pa wanandu unano kwa mbofunga ragu. Saka, kwa upatenge tuwa jitsa zimwezu na tunenga chito taura nenye ma sports. So it's a way to just, you know, get into this children's hearts. And I know for UNICEF, I know for focus on education and climate crisis. So for me, Nengandi Shansa sport is a way of just, you know, getting into these kids' hearts and trying to inspire them. Kuti, you know, you can rise above, you know, my circumstances are good. As long as you dream, you know, you can become anything in life.
Mataura zvakare kuti muchange muri kushanda kuZimbabwe. Munenge muri kuenda kunzvimbo dziki nedzi?
KuZimbabwe tinenge tichienda kune informal settlements ari around Harare. Tozoenda futi kuBulawayo tichishanda nevanhu vari mucommunities ane big need for, you know, water, you know, basic sanitation. Ndobasa rinoitwa na UNICEF basa rikuru iroro saka tinenge tichiita zvakawanda kumacommunities ari around those areas.
Tombotarisawo vabereki vazhinji havawanzowanikwa vachifarira kuti vana vavo vaite zvemitambo. Imi mungati chii sakanyanya unangana neZimbabwe?
Ndinotova encourage kuti you must let your kids follow their heart, you know, and I think kuZimbabwe andoziva inini kuti kune talenta rakawanda, and I'm an example of that, you know. As long as you have the support and backing of your family, you know, you can achieve so much. So I encourage my parents kuti, you know, please get behind your children and encourage them to be out there on the field as well as study hard. You know, academics is very important, especially because Zimbabwe, and it's important, you know, it's very, very important. But sport is also equally important, so we encourage your kids to be out there and work hard.
What
do you think about the beast? I'm going to Zimbabwe primary school. And naandiri mkumana mkuru, saka abadine simba kawandisa, saka samari yangu, enonzi kuda, juwe rati, tunofana mchagira, zidari no mfitira, saka bista varango, zi varango uya wepapo, avarangarane enu, brandine 9 years old, usigrezi nyes, you know, I'm 36 now, so even mdara wangu ando didi bista.
Mutambi weRugby ave pamujikandi gere Tendai the Beast mutawarira achitaura ari parunare kuSouth Africa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8 PM tirikutaura nemadzimai nezvekunetseka, tirikutaura nemadzimai nezvekunetsa kuri kuita zvekufambisa sezvo kambani yeZupco iri kutatarika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisi anoti 909 AM 4930 13860 15460 kHz a shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 AM 6175-7255 a shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF Emmerson Mnangagwa avo vavhura musangano wechidiki webato ravo weYouth League vati vechidiki ava vanofanira kubatsira hurumende kutsvaga dzavanoti nunzvatunzva idzo dziri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vanopikisa vanoti nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yakanganisa upfumi. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights ropa Zupco mazuva maviri ekugadzirisa nyaya yekushayika kwezvekufambisa kana kuti yoendesa kambani kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.